Angamude, upenyu mutoro unorima, ungava unowana usasema, idawe kwako nyango zvichirema, ngatipukutane misodzi mukuchema. Vanochema nyerera, pazere matsi, vese voita sevasinganzwi, misodzi ndayerera, asi hazvishandi, mombe dzemuromba dziwandi. Yui, ndochema, my way, ndochema.
Panna inofura irioka. Panna inokunda no mbimbi ndoka.
Ano wanangape o asina, magutu samarite na pachina. Aunga ita putu shanu mungwe asina, tongo tita kakombole rwa nyambatina. Kuchema kwayo nera misoti, kuna kwani saku unza njoti. Osikiti ngwarira, ofamba tarira, unogona kupesana nengirosi. Pano chema nerera, pasore matsi, vese voita sevasinganzwi. Miso zinda yerera, asi hazvishandi, mombe dzemuromba dziwandi. Yui, ndochema,
my way,
ndochema.
Yui,
ndochema,
your way.
Go but as a yope, must be my shinji a jijema. Doesn't in the manguana deal. Gati batira ne bajinorema.
Misozi and Nerera, Aitan biswe. Is also andi te kusi kandife. Kubatsira akuna kuipare kandipe. Vashinjiva no wana avazukwanise. Hawuzi pembeze ne kubatsira hamane shamwari. Asina anobatsirwa nani. Vanokwanisa kubatsira vatorwa pano vangani. Taura chokwadi pamberi pamwari. Pano chema nerera, pazere matsi, vese voita sevasinganzwi. Misodzi ndayerera, asi hazvishandi, mombe dzemuromba dziwandi.